Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 24 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika votarisirwa kudoma muchuchisi wenyika kuitira kuti atore basa rakasiyiwa navaJohannes Tomana. Vaive mutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vapishai muchauraya vanobuda mubato iri vachinobatana neMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Sangano reLaw Society of Zimbabwe roendesa kudare repamusoro makambani anotevera zvikwerete sezvo mutemo usingabvumidzi makambani aya kuita izvi. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kudoma muchuchisi mukuru wenyika pamazita emagweta matatu avachapiwa neJudiciary Service Commission kana kuti JSC. Munhu anenge asarudzwa achatora chigaro chakasiyiwa navaJohannes Tomana avakadzingwa basa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yeuori nekutadza kuita basa nemazvo. Pari zvino pane vanhu vasere vachabvunzurudzwa neJSC kuRainbow Towers pamberi peruzhinji musi wa21 Nyamavhuvhu. Vachakwikwidzana ava vanoti vakafanobata chigaro ichi vaRay Gobha, mutevedzeri wavo amai Florence Ziyambi, mutungamiri weLaw Society of Zimbabwe vaMishek Hogwe, vaCharles Chinyama, vaWilson Manase, vaJacob Manzunzu, amai Tekla Mapota uye vaPeter Mufunda. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta muchinafundo Lovemore Maduku avanoti masarudzirwo ave kuitwa muchuchisi mukuru aya ari nani pane zvaiitwa kare.
Tingati zvaanani pane zvaiitwa kare, asi hazvitauri kuti munhu anenge aisarudzwa toti hanzi tingati zviri pachena stere. Zvaiitwa kare ndezvekuti hamusaitombotaurirwa kuti vanhu vari kumbofungwa nezvavo kuti vaitore chigaro cheujaji kana chaprosecutor general ndevapi, asi zvese zvaingoitwa muchihwande hwande vozongobuda nezita. Saka izvizvi zvavaiita muchihwande zviya ndo zvaakuitwa vanhu vese vachiona, but hazvibvisi kuti kana paine munhu ari kudiwa ipapo kunzi haazoita prosecutor general angatadza kubuda, anokwanisa kungozobuda as long as zita rake raita pamazita matatu anozoendawo napresident.
Tichitarisawo kusununguka kwehofisi yacho kana munhu wacho anenge asarudzwa, pane kusununguka here tichitarisa nyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe?
Zvinoenderana nemunhu anenge apiwa chigaro ichocho. Kana pakapiwa munhu ane pfungwa dzinonyatsoshanda, anokwanisa kuti aite zvakawanda akasununguka. Asi kusununguka kutori pazvematongerwo enyika munyika yega yega hakuzoendi kusvika pa100%. Unoti pamwe wakasununguka 60%, 40% hadzina kusununguka. Wakasununguka 70%. Hakuna kusununguka kuti anzungati munhu akaita prosecutor general aenda zvaanoda. Ndosaka makazoona vatomana pavakatanga kumboita zvinhu zvishoma zvavo zvavanga vazvi zvavawirani nevamwe vanhu vakatobviswa pachigaro. So vanhu vasatarisira kuti pane munhu angaitwa prosecutor general kana kuti angaitwa judge onyatsosununguka zviya zvokuti anoita kusvika 100% ari independent, kunenge kuri kunyepa ikoko. Kunze kwekuti vanhu vacho vanopuwa zvigaro izvi vanoita basa rokutendera vachinyepera vanhu kuti aiwa ai muindependent kana ari chief justice yavo. Kunyepa ikoko kana kuti waita prosecutor general ai muindependent, aiwa vari independent kune some percentage. Munhu anonzi anotarikwa kuti ari independent kusvikira papi No debate ringaitwa hilo.
Asi tichitarisa mastai vanhu varipo ava pane vamungati here anganzi ane udzamu wakadzama wekuti angangoitawo zviri nani.
Ah pane varipo vari 8 varipo handingazotaura hangu mastandi akanganisika ma interviews.
Muzvinafundo Lovemore Maduku ndo vari kufanotungamira bato reNCA uye vachidzidzisa mutemo paUniversity of Zimbabwe. Vanga vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vaiwe mutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vapishai muchauraya. Vabuda mubato iri vachidzokera kubato ravakatanga vari reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai. Vamuchauraya vakadzingwa muMDCT muna kurume 2014 vachipomerwa mhosva yekusateerera uye kusaremekedza musangano. Asi vanoti kunyange hazvo vakanga vazoenda kuna mamwe mapato akaumbwa nevamwe vakabudawo muMDCT vakaona zvakakosha zvikuru kuti vadzokere kubato ravakakura naro. Vamuchauraya vakatora mukana wemusangano wevechidiki wakaitwa kuchipinge nemugovera wapera kuti vazivise nezvekwavanoti kudzoka kwavo kumusha. Vanotiwo havasi kudzokera kuMDCT nekuti vari kuda chigaro kana mari kwete, vachiti kubato reRenewal Democrats of Zimbabwe vaiwana zvose zvavanoda asi pasina tarisiro yekuti bato iri ringabvisa mutungamiri wezano PF waRobert Mugabe pachigaro here. Ngatinzwe hurukuro yataita navamuchauraya pamusoro pedanho ravo iri.
Chikonzero chaita kuti ndidzokere kuna vatsvangirai kana kuti kuMDCT inyaya yekuti vanhu ndo zvavanga vachitaura, especially vazhinji vanhu vetinogarisana navo vanga vari vatsigiri nemaviews evanhu vakawanda munyika vanga vachitaura kuti zviri nani kuti tiite chinhu chimwe chete tione kurwisa ZANU-PF. Saka ini ndakaona sekunge tsvangirai ndiye munhu ane mukana mukuru wekurwisana Mugabe.
Zvakaita kuti munge muchibuda mubato iri. Zvashanduka here zvinhu izvozvo?
Chekutanga ndingade kuita clear ipapo kuti pandakaparadzana navatsvangirai kana kuti pandakabuda muMDCT handina kubuda as such sekufunga kuri kuite vanhu. Kune vamwe vangu vakabuda voluntarily. Ini ndakatodzingwa muMDCT. Kenyaya yekuti takambonge tichitambira pamatwitter zvanga zvisikatenderwi.
Saka makatambirwa sei?
Ndinode kupe kutenda. Mhuri yeMDCT yakanditambira zvikuru.
Pane vamwe vari kuona kudzoka kwenyu kweMDCT semunhu anongotsvaka mikana kana kuti anganzi pachirungu an opportunist. Munoti nevanhu vane maonero iwayo?
Vanhu ivavo vanhu vanenge vakarasika. Ndingade kunyatsotsanangure kuti hapana mukana wandiri kutsvaga. KuRDZ ndanga ndiri national spokesperson, mutauriri webato, but ndadzoke kundoita an ordinary member. Chechipiri, pandanga ndiri kuRDZ inotungamirwa nava Elton Steers Mangoma, hapana kana chinhu wani chandaishaya.
Vanga vari vapishaya muchauraya vari parunare neStudio 7 vari kuchipinga. Tabato mutauriri weMDCT vaobeti gutu avanoti sebato vanotambira nemufaro danu rakatorwa navamuchauraya rekudzoka kumusha vachiti vamuchauraya munhu anozivikanwa zvikuru nekushandira musangano.
Ichokwadi jonga mumwe wedu comrade Bishai Muchauraya vadzoka kuna vamwe, vadzoka kumusha. Mumwe wedu munhuuna wedu comrade wedu Bishai adzoka kumusha. Saka ndinoda kuvatambira. Ndakamirira bato guru ravanhu kutungamirirwa naDr. Morgan Richard Tsvangirai, bato reMDC. Ishai tinomuziva semukomana anoshanda zvine simba, zvino mutsindo. Tinoti kwandiri ndinoti munin'ina Ishai, welcome back home. Wadzoka, dzoka uyamwe, wadzoka kumusha. Saka tinoda kutenda zvikuru, tichikurudzira vamwewo vanga vambobuda mumusha. Kana muchida kudzoka, dzoka henyu. Goni rakavhurwa, musuo wakavhurwa, tokudai mose.
Vateereri vangada kuziva kuti vamuchauraya vari kudzoka vachitangira papi mubato?
Chakanakira bato redu jonga hatinyanyo kutaura nenyaya yezvinzvimbo. Tinotaura nenyaya yekuti bato rakasimba here kupfuura chinzvimbo chine munhu. Saka kana vadzoka kudai zvinenge zvaakutungamiri weprovhinsi yekumanikaland zvichisanganisana nekuti ivo bhiranji ravadzoka nderipi, wadzi yavadzoka nderipi,
asi hazvina basa kuti munhu adzoka achida chinzvimbo aiwa isu tinoti munhu adzoka mumwe wedu zvinzvimbo zvinhu zvinongozoitikawo zvazvo tinongoti muchirungu handii icing on the cake zvinenge zvaakuvatungamiriri venharaunda kuti vaone kuti votanga vari pachinhano chipi
vanga vari mutauriri wemdct Vaobert Gutu vari parunare muHarare nestudio 7 mukuru wesangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe vaMishek Hogwe vanoti sangano ravo riri kushushikana zvikuru nemabasa emakambani nevanhu vanotevera zvikwerete zvisina mvumo kana kuti madebt collectors. VaHogwe vanoti vave kukwidza nyaya iyi kumatare kuitira kuti vese vari kuita izvi vamiswe kuita izvi sezvo vari kushungurudza vanhu. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaHogwe vanoti pasi pemutemo magweta chete ndiwo anobvumidzwa kutevera zvikwereti. VaHogwe vaudza Studio 7 kuti magweta munyika anozviziva kuti pave nevanhu vakawanda nemakambani ari kushungurudza vanhu kuvachichidzira pamwe nekuvatorera midziyo yavo nekuda kwezvikwereti zvinenge zvisina kubhadharwa. Vati kuita kwakadai hakusi pamutemo. Vati basa rekutevera zvikwereti rinobvumidzwa kuitwa chete nemagweta, uye kunyange ari magweta anoita izvi, hapana munhu anotorerwa mudziyo wake pasina mutongo unenge wapiwa nedare redzimhosva. Kunyange hazvo makambani emadebt collectors awanda munyika uye ari kushandiswa nevakawanda kusanganisira makambani ehurumende, makanzuro nevemabhizimisi, VaHogwe vati hapana mutemo unopa makambani aya mvumo yezvaari kuita.
Hapana mutemo unovapa kodzero yekuita basa iroro. Saka nokuda kwaizvozvo hapana futi mutemo unovasungirira kuti vange vachizvinyoresa kuti tiri madebt collector. Saka hapana futi yatingati committee inoongorora mashandiro avo. Saka nokudaro havana kodzero yekuti vange vachiita basa iroro.
VaHogwe vayambira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa kana vakavingwa nemadebt collectors anenge asiri magweta.
Saka madebt collectors kungovhundutsira vanhu chete. Vanhu ngavarege kuvhundutsirwa nemadebt collectors, ngavavhare magedhi vavo vavadzoti bvai pano tinokuenderai kumapurisa.
Vati vachakwidza nyaya iyi kudare High Court senzira yekuchengetedza veruzhinji. Vati sangano ravo range riri kutsigira mumwe mugari wemuHarare uyo akakwidza nyaya iyi kudare, asi vati vave kuita izvi vega mushure mokunge mugari uyu avasina kudoma nezita arega kuenderera mberi nenyaya yake. Vagari vakawanda muHarare vange vari kunyunyuta nenyaya yemadebt collectors mushure mekunge kanzuro yeHarare yatsvaga kambani yeWorld Cash Debt Collectors kuti itevere zvikwereti kubva kuvagari. Kanzuru yakazomira kushanda nekambani iyi mushure mokunge nyaya iyi yakwidzwa kumatare edzimhosva. Hatina kukwanisa kutaura nevebazi rezvemutemo kuti tinzwe kuti sei vari kurega madebt collectors achiita madiro aJorgina sezvo achinzi ari kushanda zviri kunze kwemutemo. Mune imwewo nyaya VaHogwe vati sangano ravo riri kuongorora magweta 15 ayo ari kupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana uye achabviswa pagwaro remagweta kana achinge awanikwa aine mhosva.
Pane gweta rimwe chete ratakabvisa pagwaro remagweta. Kune mamwe magweta 15 vatiri munzira yekuti tivabvise futi pagwaro remagweta nokuti vane mhosva dzakasiyana-siyana.
Kunyange hazvo magweta achinyoresa kudare pamusoro reHigh Court, Velo Society of Zimbabwe ndivo vanopa maresinesi ekuita basa kumagweta uye ndivo vanoranga kana magweta achinge achikora mutemo webasa kana kupara dzimwe mhosva. Munyika mune magweta zviru zvitatu uye chikamu chepakati nepakati ndivo vane maresinesi ekuita basa reugweta kumatare. Kozotiwo chimwe chikamu ndechiya chimagweta ari kushanda kumasangano akazvimirira makambani kana hurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika nhatu dzemuAfrica dzinoti Angola, iyo yakapfuma nemafuta, Kenya, iyo inove nyika yakasimba kumabvazuva kweAfrica, pamwene Rwanda inove nyika duku iri kusimukira zvikuru dziri kuita sarudzo dzakakosha muna nyamavhuvhu. Kutsvaga rutsigiro kuri kuenderera mberi munyika nhatu idzi pamberi pesarudzo. Nyanzvi dzinoti kunyangazvo nyika nhatu idzi dzakasiyana kwazvo pamamiriro zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi, sarudzo idzi dzinogona kuunza shanduko huru panyika yoga yoga. Munhu anga akapakata muchina wekuchekesa miti kana kuti chainsaw acheka vanhu vashanu muguta reShofhozen kuSwitzerland nasi. Mapurisa ati murume uyu apinda mumahofisi eimwe kambani yeinsurance iri mukati meguta duku iri akakuvadza vashandi vaviri nevamwewo vanhu zvavo vatatu. Nyanzvi munyaya dzeHIV AIDS dzinoti Zimbabwe inofanirwa kusunga dzisimbe mukudzidzisa vechidiki nyaya dzeHIV AIDS. Izvi zvinotevera ongororo yakabudiswa neUNAIDS sondo rapera iyo inoratidza kuti kunyange hazvo ndufu dzine chekuita neHIV AIDS dziri kuderera kubva mugore ra2005, vechidiki vari kusarira munyaya dzekuongororwa ropa nekuwana mishonga yeHIV AIDS. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Ongororo inoti munyika dzakadai seZimbabwe, Zambia neMalawi, chidimbu chevechidiki munyika idza vazivi mamiriro eropa ravo, uye vane utachiwana havasi kuwana mishonga. Imwe nyanzvi munyaya dzeHIV and AIDS, amai Muchanyara Mukamuri, vanoti vana vari pakati pemakore 15 kusvika pa24 vanonyanya kuvavarira kudzivirira pamuviri pane kudzivirira zvirwere zvepabonde.
Vana ava isu tinovaona savana, but mukati moupenyu hwavo vana ava vatanga zvekuenda pabonde vari vana vadiki. Saka nyaya yavo huru ndeyekuti vanoedza chose kuti vadzivirire pamuviri pane kudzivirira zvirwere zvebonde. Saka mukudzivirira pamuviri, vamwe vavo vatotanga kushandisa kunyange family planning methods dziriko, nzira dzekudzivirira vana dzekuita pamuviri. Asi nzira dzekubata HIV hazvisizvo zvizhinji zvingati vanenge vachitya nazvo, kuva waridhi nazvo.
Amai Mukamuri vatiwo zvakakosha kuti vedzisvondo vaparidzirewo shoko rekuongororwa ropa kune vechidiki, sezvo vechidiki vari kuita zvepabonde vasati varoorana.
Vana vedu vazhinji kunyange nevanoenda kudzisvondo maChristians, ikoko kunongokurukurwa nyaya yekuzvibata abstinence. Hapana zvavanogona kuti vangataura vari mukati mekereke kuti abstinence ndizvo hazvo, asi isu tinokundikana kuti vawane kuwana dzidziso dzingavadzivirira. Vane vachitya kuti vataure kuti tipeiwo mamwe mazano ekudzivirira.
Vanokokera zvirongwa zveHIV and AIDS mugweru vamurari Hwingwiri vatiwo nyaya yekusarurwa ndo inokonzera vechidiki vazhinji kuti vasada kunoongororwa ropa.
Vana vezera irori matoti maadolesensi waya, kana takatarisa nyaya dzeHIV panotariswa nyaya dzestigma, potaurwa nyaya dzedisclosure. Vana vari pazera irori vane dambudziko panyaya yekuda kunotestwa nenyaya yestigma inoitwa necommunity. Havadi zvokuzonongedzerwa kuti ini ndiri kurauya rura manotatiwana uyo anodi anomwa mapiritsi ari pachirongwa. Saka ndozvimwe zvokuti kana vakanga vasina kunge vawana kupiwa ruzivo rwakanyatsokwana, vamwe vana vachona vanotozoti kana vambotanga vari pachirongwa kuri kuti vakazvarwa vari HIV positive, vabereka vakasavazivisa vanogona kuzotongomira pakati apo.
Vahwingiri vakurudzirwo vechidiki kuti vaongororwe ropa nguva nenguva. Vahwingiri vati vechidiki vanofanirwa kutora mukana yekuvapo kwemishonga yeantiretroviral therapy kuti vaongororwe, votanga mishonga nguva ichiripo. Munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vati zvakakosha kuti zvirongwa zveHIV and AIDS zviumbwe nenzira dzinoita kuti vechidiki vasununguke kuwana zvirongwa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, Musawenkosi Donia Saurombe, akapinda munhoroondo yekuva wechidiki wekutanga muAfrica kupedza zvidzidzo zveDoctor of Philosophy aine makore 23. Muzvare Saurombe, uyo akakurira kuBotswana, akaita PhD yake paNorthwest University Mafikeng kuSouth Africa. akatanga zvidzidzo zvepayunivhesiti aine makore gumi nematanhatu, akapedza degree rake rekutanga aine makore gumi nemapfumbamwe. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Saurombe kuti tinzwe kuti vakakwanisa sei kupinda munhoroondo yekudzidza muAfrica.
Kwekutanga vabereki vangu vainge vari a bit concerned nenyaya yekuti ndijambiswe, mainly because vaisada kuti ndizonge ndiri panguva yakaoma in terms of coping ne syllabus dzevana vanga vari mberi kwangu. At first vakamboedza kuramba, but teacher vangu vegrade 3 Maita Derera iko kuBotswana vakasuggesta kuma parents angu kuti ndijambiswe because ndandiri mwana angaine a lot of energy. Ndakaona doctorate re industrial psychology. Basically, zvazvinoreva ndezvekuti basically ndinoongorora zvinoitika pakati pevashandi nevashandirwi.
Zvakamira zvakadai imo muno muAmerica wafambirei?
Ndafambira academic conference inenge ichiitika kuLas Vegas, inenge ichitanga musi wa27.
Iwewe zvii zvaungataurirawo vamwe vasikana vechidiki vari kudawo kuita maPhD sewe zviri nyorere?
Zvandinonzwa mumwoyo mangu ndezvekuti everything is possible as long as munhu achitenda muna mari. I'll just advise especially vasikana vechidiki kuti tisiyane nezvakawanda mulife. Upenyu uyu une zvinhu zvakawanda zvinotapira nezvisingatapira, and at the end of the day it's important kuti munhu azive chaanenge achida, especially issue yevakomana. It's very important because zvino destroy vasikana vakawanda. Iwewe funga nekuziva nezvezvauri kuda mulife mako, pursue my goals and my ambitions ako, and then everything else zvinozouya kumashure.
Avanga vari muzvare musavenkosi Donia Saurombe vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7. Mumwe mufundisi ane mukurumbira munyika anoti haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa kodzero dzevanhu munyika pamwe nehumbi midhoga uri kuitwa nevakuru vezvematongerwo enyika. Tanonoka Wande anoti panyaya inotevera.
Baba Oscar Vemta vechechi yeRoman Catholic vanoti zvinovarwadza kuti vanhu vari kunetsewa munyika pamusoro pezvavanofunga uye nezvavanoda kuita munyika yavakaberekerwa. Baba Vemta, avo vachangobuditswa muchipatara, vanoti vezvamatongerwo enyika havafaniri kusungurudza vanhu sezviri kuitika munyika pari zvino.
Tinofunga kuti hapana rusununguko, vanhu vari kutya kutaura pachena zvavari kufunga, uye vanhu vanoda kutara pachena nomwoyo wakasununguka zvavari kufunga. Asi pfungwa dzakadai kana dzichitaurwa pachena dzinovapinza munjodzi, nokuti pane mapurisa nevamwe vakadai vari kutsvaga vanhu vakadai vasinganyatsovirirana nevakuru vakuru. Saka tiri munyika isina usununguko.
Baba Vemta vanoti pane mapato maviri akarwira utongo hwejechetere muZimbabwe, asi nhasi vamwe havachabvumidza vamwe kutaura mumweya hwejekerere. Vanoti kukunda kwakaita varwi verusununguko munguva yehondo hazvireve kuti sarudzo hadzichina basa munyika yakasununguka seZimbabwe.
Vanhu vanofunga kuti magamba akakunda, saka anofanira kubvumidzwa kutonga visisingaperi. Vanhu vanoti nguva nenguva voruzhinji vanofanira kusadudzira hurumende itsva nevatungamiriri vatsva. Saka vamwe vanofunga kuti sarudzo election haisi kumbofanira kuitwa, nokuti magamba akambotora utonge venyika and for all. Asi vanhu vanofunga kuti kwete nguva nenguva vanhu vanogona kusadudzira vavanoda norusununguko zvakare. Saka panofanira kuitwa sarudzo, vanhu vachisarudza vatungamiriri vano nomwoyo wakasununguka.
Chimwe chinhu chiri kunetsa Baba Vemta kunyuka kwemapato ezvematongerwo enyika ayo anoramba achiumbwa panguva iyo mamwe mapato ari kuronga kuti abatane musarudzo dzegore rinouya.
Handifunge kuti kutangisa mapato matsva nguva nenguva nokuva vanzeridza nhamba yemapato handifunge kuti ndo zvinotiponesa nokutisunungura. Zvatinodadisu kuti munhu ari vese anofanira kubvumidzwa kutaura zviri mukati mehana yake.
Baba Vemta vanoti kana munyika musina rudo, rukudzo nemwoyo wokupa vamwe mukana wokutaura zvavanoda, hazvina zvazvinobatsira kunyange nyika ine masoja, nekuti simba rezvombo harisi iro rinoponesa nyika dzepasi rose kusanganisirawo Zimbabwe. Baba Vemta vanozikamwa zvikuru muZimbabwe kuburikidza nekushanda kwavanoita nevanhu vechitendero veRoman Catholic mumusha weMbare. Baba Vemta vane zvinyorwa zvakawanda zvinoshoropodza utongi hwomutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, uye vakavawo umwe wenyanzvi dzakaita ongororo yokupondwa kwevanhu mumatunhu eMatabeleland neMidlands munguva yeGukurahundi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chemawarriors chakundikana kuenda kumakundano eAfrica Nations Championships kekutanga kubvira makundano aya akatanga mugore ra2009. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mawarriors nezuro akarohwa 5-4 nemabhora emugadzirirwa kana kuti nemapenareti mushure mekunge vaita mangange 1-1 neNamibia mumitambo miviri yemunzira yekuenda kumakwikwi e2018 African Nations Championships ayo anodaidzwa muchidimbu kunzi CHAN. Mawarriors aive akunda 1-0 National Sports Stadium nechibudzwa chakabva kuna Prince Dube, asi izvi hazvina kubatsira sezvo chikwata cheZimbabwe ichi chakarohwa 1-0 apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana muvhindo kusondo rapera. Aka ndiko kekutanga kubvira makundano ayatanga muna 2009 kuti chikwata cheMawarriors chitadze kuenda kugungano rezvikwata zvenyika zvinorura muAfrica. Murairidzi weZimbabwe Warriors Sande Chidzambwa anoti akamanikidzwa kushandura chikwata chake nemhaka yekusaveko kwevatambi vakawanda uyezve nekuve nenguva shoma-shoma yegadziriro. Zvakamira zvakadai, chikwata chemaurea chevechidiki chemaunder 17 nhasi masikati charohwa neMalawi 3-0 makundano ekosafa Castle Cup ayo ari kuenderera mberi muMauritius. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kukundwa kwakaitwa Zimbabwe Warriors nezuro nechikwata chekuNamibia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votarisirwa kudoma muchuchisi wenyika kuitira kuti atore basa rakasiyiwa navaJohannes Tomana. Vaive mutauriri webato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe vapishai muchauraya vanobuda mubato iri vachinobatana neMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Sangano reLaw Society of Zimbabwe roendesa kudarire pamusoro makambani anotevera zvikwerete sezvo mutemo usingabvumidzi makambani aya kuita izvi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana mchida kutumira tsamba mbozha ku Studio 7, zitumirei ku studio7@voashona.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa website yedu inoti www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro ndine Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiyamina Chris Gandhi na ntungamiri Nkomo.